Vachipa ongororo yemamiriro akaita upfumi hwenyika mutevedzeri wemutungamiri webato iri uye vaimbo vagurukota rezveupfumi vatendai biti vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika nekuda kwekuti sarudzo dza 2018 hadzina kufambiswa zvakanaka. Vabiti vati chirongwa chekusimudzira upfumi chetransitional stabilization program hachina kubudirira sezvinotaurwa nehurumende, vachiti zvinoshamisa kuti hurumende inoti iri kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira asi iyo ichitadza kubhadhara.
You cannot claim a budget surplus when hospitals have no medicine.
Vatiwo hurumende yava Emerson Munangagwa yatadza kutonga uye yaundunga upfumi izvo zvasiya vanhu vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vari varombo. Vabiti vati kunyange hurumende ichiti upfumi hwenyika huri kukura zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vatiwo hurumende haina kubata denda recovid-19 zvakanaka izvo zvakavharisa makambani akawanda zvikasiya vashandi vakawanda vasina mabasa. Vatiwo vana vechikoro vakawanda kubva kumaruwa nemumisha inogara vazhinji mumaguta nemadhorobha havana kuwana kudzidza panguva yedenda recovid-19 sezvo vasina kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Vabiti vati pari zvino vashandi vehurumende kunyanya varayiridzi vana mukoti nana chiremba vari kutadza kuenda kumabasa nekuti mihoro yavo inenge yakatopera vasati vaitambira. Vati chinodiwa munyika kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika pamwe nekutara mitemo inorambidza hurumende kushandisa mari isipo izvo zvinozoita kuti idhinde mari izvo zvinozopedza simba remari yemuno.
We in the MDC Alliance propose that there must be a law that says the government lives within its means and the constitution must be amended to ensure that there is no deficit financing. A government must live within its means.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi vati nyaya dzematongerwo enyika dzakagadziriswa pasarudzo dza2018 uye havasi kuzoteerera zviri kutaurwa navabiti nevamwe vavo.
Hapana kana chinoshamisira kana chinyowani chavataura ipapo. Kubva muna 2000 vachifoma bato ravo 99 kusvika pari nhasi wedzire kuti crisis ndo rinogara parurimi rwavatendai biti ndo rinogara parurimi rwebato ravo. Asi vanhu vakazovabvunza kuti crisis inowanikwa kupi, vanova muzimbabwe vanoziva kuti crisis inowanikwa paharvest house ndo pane crisis ipapo. Pabato ravo ndo mune crisis because hatichazikani kuti rinotungamirirwa nani.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitamba vati kunyange hazvo nyaya dzematongerwo enyika dzichikwanisa kuvhiringidza upfumi, nyaya yehuori ndiyo yanyanya kukanganisa nyika.
Pane maleakages ekuti takawanza kuunza mainstitutional reforms anoadressa nyaya dzemaillicit financial flows, maleakages atiri kuwana nyaya dzecorruption, zvinhu zvinogona kushanduka zvakanyanyisisa.
Gurukota rezvemari vamutuli ncuve vachaparura bhajeti regore rinouya nemusi wechina iro rakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.